Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro mbudzi 11/2024. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi. Chirwere chekorera chobata mamwe matunhu emukaribha kumashonaland west. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanopinda musangano weCOP29 kuAzerbaijan. Indo mimwe emisore nhau dzedu dzanhasi ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Chirwere chekorera icho chotanga zvekupararira chauraya munhu mumwe chete kunzvimbo yekuraura hove yegache kache kukaribha kumashonaland west uye vamwe vanhu gumi nevana vakabatwa nechirwere ichi. Mutori wenhau Nonurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mukuru mubazi rezveutano mudunhu remashonaland west Dr. Celestino Dege vazivisa nhasi kuti chirwere chekorera chapararirawo mumatunhu madiki anoti Hurungwe neSanyati mumaawa makumi maviri nemana apfuura. Mumiriri wekaribha muparamende vashaini gwangwava vaimbo vemukoti vanoti muwadhi 2 kukaribha pane vakabatwa nechirwere ichi.
Varikufungidzwa kuti vanayo ikoko vanosvika 7. Kozoitawo 1 munhu akashaya ari kufungidzwa kunzi akashaya nechirwere chekorera. Naizvozvo seumiriri wekaribha ndinoti mashoko akadaro anosuruvadza, sezvo chirwere ichi kudzoka kwacho chinotounza kusuruvara muvanhu. Sezvo chagara chakambotora upenyu hwevamwe vanhu, saka tinokurudzira kuti vanhu vemunharaunda vaatevedzere zvinotaurwa nevezveutano.
Vaimbo vegurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vanoti mwaka uno wekunaya ndipo panowanzopararira chirwere ichi.
Mvura yakuda kunaya, painonaya paya iyo pachayo inotori ngozi, nokuti inotanga kuparadzira kolera iya yese. Nzizi dzese dziri contaminated dzinenge dzaakuzadzwa nekorera, chizadza kumwewo matsime ese anobva azara utachiona. Saka kunaya kwemvurawo zvakare kunounza dambudziko rokuti inopararira nokurumidza.
Kupedza chirwere ichi Dr. Madzorera vati
tsvaga sosi yekorera kwakakosha. Dzimwe nguva mogona kuona kuti chibhorani 1 chete ndo chine korera chachizadza dunhu rese nekorera, ichocho chikangovharwa zvatoita kolera yapera kwenguva iyoyo.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevarwere reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vanoti zvakakosha kupa vanhu dzidziso.
Asi takatarisana nenguva yekunaya ino, tiri kuona kuti iye zvino izvi mazhanje ave kungotengeswa pese pese, mango dzave kungotengeswa nemumastreets, zvibage iye zvino izvi zvichange zvakuwanda zvekare. Izvo zvinoisa vanhu munjodzi yakanyanya zvikuru, nekuda kwekuti vamwe vanezenge vachingotenga mazhanje vototanga kudya vasina kana kugeza maoko. Vamwe ndivo vanotengawo dzimango vachingoisa kumuromo vasina kugeza maoko.
Kudzivirira korera, vanhu vanokurudzirwa kunwa nekushandisa mvura yakachena, kugeza maoko vasati vadya, kugeza maoko nemvura yakachena ine sipo kana vabva kuchimbuzi, kusadya michero nezvimwe zvisina kugezwa, pamwe nekudya zvinhu zvakabikwa zvakanaka uye zvichiri kupisa. Gore rapera chirwere chekorera chakatangira mudunhu iri zvakare musi wa12 kukadzi kuchegutu. Hurumende yakazozivisa kuti yainge yakwanisa kumisa korera yakatangira kuchegutu iyi muna Nyamavhuvhu gore rino mushure mekurwisana nayo kwemwedzi 10 nemisere, asi iko zvino yatangazve kupararira. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nonurai Jena.
Mutunga miri wenyika wa Emerson Mnangagwa vari kupinda musangano we Convention on Climate Change kana kuti COP29 uri kuitirwa ku Azerbaijan uko kuri kupinda vatungamiri wenyika nemasangano vakasiyana siyana. Musangano uyu watanga nhasi pasi pedingindira rekuti in solidarity for a green world rinokurudzira pasi rese kurerekera mukuchengetedzwa kwezviwanikwa munyaya dzemamiriro ekunze. Vatungamiri wenyika nemasangano vanosangana pamwe chete pagore kuzeya nezvemusangano uyu. Kuti tinzwe zviri kuitika kumusangano uyu, Ivan Zininga weStudio 7 abata mukuru muzvirongwa zvekushandukwa kwemamiriro ekunze mubazi rezvemamiriro ekunze paWashington, Jakarta.
Zviri kuzotaurwa pakati penyika dzakasiyana siyana inyaya dzemari iyo inofanira kubatsira nyika dziri kutambura nekushanduka kuri kuita mamiriro ekunze. Takatarisana nemafashamu ari kuwanika munzvimbo dzakange dzisingatombowa nemafashamu. Dutu rakaoma riri kuparadza dzimba nemisha. Dzimwe nzvimbo dzaakuve magwenga inyaya yekushaya mvura. Mvura yekunwa yezvipfuyo yevanhu yaakuenda ichishayika. Izvi zvange zvichitaurwa kunzi todini tingawanepi mari ingabatsirise vanhu ava vasiriwo vakakanganisa mamiriro aya kushanduka kubvita mamiriro ekunze. Zviri kuzenge zvichitaurwa kuno.
Pane nyaya here dzakakoshera vanhuwo zvavo kana kuti inyaya dziri kungobata hurumende chete dziri kunangana nemari iri kutsvagwa iyo?
Kana vanhu vakuwadzwa vakanganiswa dzimba dzavo dzapwanywa nenyaya yekushanduka kubvita mamiriro ekunze, vanozofanirwa kunge vachinotora mari vachiwana mari kubva mumari ichazenge yakuiswa bhanga rinonzi Zero Loss and Damage Fund, zvichireva kuti zvakanganisika mukugara kwevanhu nezvekukuwari hwavaita nezvavanazvo upfumi hwavo, mari iyi inezenge ichibatsira nyika dzakasiyana siyana.
Imiwo sehurumende yeZimbabwe, ndezvipi zvamungaudze vana veZimbabwe kuti vatarisire kubva kumusangano uyu?
Tinotarisira kuti COP29 ichakwanisa kunge ichipasisa ichizoita kuti avo vari kukonzeresa kushanduka kunoita mamiriro ekunze vange vachiisa mari yakakwana inovimirika mubhanga iri kuti nyika idzo dziri kuenda dzibudirira zvishoma nezvishoma kwanisa kunge dzichiwana mari idzi.
Vandudzo yeramangwana kuseri kwemisangano iyi inomirawo papi?
SeZimbabwe tinotarisira kuti izvi zvakange zvakwanisa kuwanika, tinenge tichikwanisa kuzoenda mberi nebudiriro yenyika tichikwanisa kuzvidzivirirawo matambudziko anezenge achikonzerwa nekushanduka kuri kuita mamiriro ekunze.
Mukuru muzvirongwa zvekushanduka kwemamiriro ekunze mubazi rezvemamiriro ekunze waWashington, Jakarta, vari parunhare kuAzerbaijan naIvan Zininga weStudio 7. Tichiri panyaya iyi, Ivans abatawo mukuru wesangano rinoona nezvekodzero dzevanhu vari munharaunda dzine zviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu.
Misangano yekopi yavanoti Conference of the Parties, maparties UNFCCC. Kusangana kwenyika dzepasi rese dzakasainirana chibvumirano ichocho vachitarisa nyaya dzeclimate change kuti vangaita sei.
Nyaya hombe pamusangano uyu ndeipi?
Pari zvino ndingati nyaya hombe ndeyekuedza kuzadzikisa zvishuwo zveParis Agreement yekudzikisa nyaya dzeglobal warming kuti inge iri pasi pe 1.5 degrees.
Chikurukuru chamungati ichi ndicho chinobudwa nacho mumusangano uyu ndechipi?
Tichitarisa zviri kuitika kumakonferensi iwawo, yangova tingati matalk show ekuti vanhu vanenge vachipa maspeech asi hapana zviri kuitwa zvinoshanda chaizvo chaizvo. Nyika iri kucheya COP gore rino iAzerbaijan, nyika iyoyo upfumi hwavo hwakabatwa neoil and gas. Zvinova ndo zvinhu zvatirikuedza kuti vaderedze kushandiswa kwemafossil fuels ayo anokonzera chaizvo utsi hunokanganisa mamiriro emuchadenga, carbon emissions, asi action chaiyo chaiyo hapana. Kungopomerana mhosva dzekuti imimi ndimi makakonzera climate change isusu atina zvatakaita saka imi munofana kuti badara so inyaya dzeku demanda mari ya anda yavari kuti loss and damage
taono vamunangagwa vachisangana nevamwe vatungamiriri vedzimwe nyika pane here hukama hungaiunza pundutso kubva kunyika dzakaita se Guinea Bissau kana iyo Azerbaijan yacho
hapana chatingatarisire kunyika dzakaita sana Azerbaijan kana na Guinea Bissau handi nyika dzine upfumi hwemandoro kwati hwekuti tinganyatsa kuti pane chinobuda tikadyidzana nenyika dzakadaro asiwo of course panewo inonzi climate diplomacy yekutiwo vatungamiri venyika vanenge vachiudzana vachibuilda macoalitions no problem
vanga vari mukuru wesangano rinoona nezvekodzero dzevanhu vari munharaunda dzine zviwanikwa recenter for natural resource governance vafarai maguhu vari parunhare muHarare naIvan Zininga westudio 7 Mombe dzakawanda munyika dzinonzi dziri kufa nekuda kwenzara yakonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura. Mudunhu reMatabeleland South kunonzi kwafa mombe dzinodarika zviuru gumi kana kuti 10,000. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata sachigaro weAdha vaIan Craig.
Ndikona riri dambudziko gurusa chokwadi ndakabva kuMatabeleland masvondo mairi apfuura. Unoona mombe yakarara. Inotona kuti haisusimuka pane ndeo inenge yakazara pasi and simba rekusimuka chaiyo inenge isina zvinhu zvinorwadza zvikuru nokuti kana tichiona mombe ndobhank remurimi iroro rekuti kana ane mombe dzake kana pane zvaakudawo anokwanisa kushandisa mombe dzake kutengesawo nawo mari obhadhira maschool fees nekuita zvaanoda uyezve tinoona tisi kuti AFC banga redu ranga riri adibhengiriya rinoshandisawo mombe secollateral kuna vanhu vanenge vachida kukweretawo mari dzekurimisa saka tinoona zvinhu zvinorwadza uye zvinodzorera varimi shure nokuti ipfuma yavari kuona ichiparara
ko kutengesa mombe dzacho
chimwe chinorwadzisa zvikuru ndechekuti vanhu vaya vane mari vakaona mombe dzaakuonda zvekuta dzakusimuka dzaakurwara ndiwo pavanoenda unoti mombe $50 iwo dzitora unodzifidha pasati papera mwedzi mitatu wakutowana mari yakanaka kubva pamombe iya ndichiona chiri chitema zvakare kune vanhu vanenge vane mombe idzodzo saka kutaura chokwadi zvinhu zvinorwadza tichiona pfuma ichiparara kudaro saka sevarimi ndoona kuti imi tikada kuti pamombe dzatiinadzo dzisati dzasvika panguva yekuti dzaipa wakatengesa imwe chete kana mbiri wanowana mari yekugadzirira udyo hundizvo hwakanangana nenguva yechando yatoona seziva kuti gore rega rega munguva yechando munenge musina chikafu saka tikaati aiwa tinenge tagona kuchengetedza pfuma yedu inenge iri muzvipfuyo nekuburikidza kuti tadzichengetedza zvakanaka
hurumende pane zvairi kuitawo here kugadzirisa dambudziko iri
hurumende pachai yakamboedza zvikuru kuita inonziyo presidential pasture scheme or pasture program iyo wanga huri hurongwa hwekuti hurumende yaitsvaga kune masora ichinokohwa ichigadzira mabhera aizotandiriswa kune varimi
vanga vari sachigaro weAdha vaIvan Craig vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 Vateereri, uyai tibatane pano pa VOA Show na WhatsApp channel yedu, patinokupai nhau dzinenge dzichangoburwa. Mukavhura WhatsApp, dzvanyai pakanzi updates pasi kuruboshwe, motsvaga VOA Show na modzvanya pakanzi follow. Munokwanisawo kuenda pamunoona mastatus pa WhatsApp zvakare motsvaga VOA Show na apadiwe link. Asi kune avo vanoda havo kushandisa link, munowana link iyi pa Facebook page redu. Mutongo wanga wakatarisirwa kupiwa kunhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change makumi matanhatu neina kusanganisira vakafano bata chigaro chemutungamiri wechimwe chikwata chebato iri vaJameson Timba wanzwawe kuzopiwa nemusi wechishanu svondo rino mushure mekunge mutongi wedare remagistrate vaColette Ncube vatadza kuenda kudare. Mutongi amira pachinzvimbo chavaNcube vaDonald Ndorowei vanonzi havana zvikonzero zvavapa pakusaenda kudare kwavaNcube. Vatimba nevamwe vavo nhasi vasvitsa mazuva zana nemakumi mana nemanomwe kana kuti 147 vari muusungwa kubva zvavasungwa musi wa16 Chikumi vachicherechedza zuva remwana wemuAfrica. Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights Association vadzikama ibere vanoti zviri kuramba zvichiitwa nematare zvekusapa mutongo kuvasungwa ava kutyora kodzero dzavo dzavanopiwa nebumbiro remitemo. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Tinoona sekuti kodzero dzavo dziri kuramba dzichingotyorwa nekuda kwekuti bumbiro redu remutemo rinotiro munhu wese ari innocent kusvikira azobatwa nemhosva. Zvichireva izvo kuti kana munhu akaramba akaiswa muusungwa achinzi akamirira kutongwa, dare redu rinosungirwa nebumbiro redu remutemo kuti vachimbidze kuunza vasungwa ivavo pamberi pedare kuti vange vachitongwa. Zvino vakaramba vachingononoka kutongwa kwavo zvinoreva kuti vava kutovapanisha nemhosva yavasati vabatwa nayo.
Asi hapana here matanho anokwanisa kunge achitorwa ekuti zvisaramba zvichiitika zvokuti vasungwa vanoramba vachingowedzerwa nguva vari muusungwa vasati vatongwa?
Zvakawanda zvinokwanisa kuitika zvichingofambirana mberi nekuti magweta avo ari kuti kudii. Isuwo sevarwiri vekodzero dzevanhu tinongoramba tichingokurudzirawo hurumende yedu iyo inova iri kutungamirira chikamu chesada kuti zvinosvibisa zita renyika, zvinosvibisa mashandiro ematare nekuda kwekuti inofanirwa kunge iri prosecution inenge yava kuonekwa yava political persecution, zvikuru sei nekuda kwekuti vasungwa ava vasungwa vari active mune zvematongerwo enyika.
Zvii zvingadai zviri kukonzera kuti matare anga achitora matanho iwayo?
Zvakawanda zvingadai zviri kukonzera. Chekutanga ndechekuti vasungwa vatati isusu mapolitical activists, zvichireva kuti zvinenge zvava kuoneka sekunga mapolitical prisoners kuti mhosva yavari kutongwa nayo iri iyo yavari kunyanyoshungurudzirwa. Mhosva iyi ndoiya yatinoti muchirungu lawfare, zviya zvatinoti vana muchuchisi vava kushandisa mutemo kupindira munyaya dzezvimbokoma zvevematongerwo enyika. Matare tinenge tichikurudzira kuti havafanirwe kunge vachipindira munyaya dzakaita seizvozvo. Pattern yekuti zvinofamba sei ndo inoita kuti tiwanikwe tiine kakugonomuna nekuti tinoziva kuti pane mapolitical activists mumashure umo vakasangana zvekare nenhau dzakaita seizvozvi icharangarira nhau yavo Opiyo Chimono uyo akachengetwa akavharirwa zvekare achipomerwa mhosva yaasina kunge achizobatwa nayo. Icharangarira nhau yaJob Sikala zvekare akachengetwa mutorongo achipomerwa mhosva yaasina kuzobatwa nayo. Tozotarisa mashoko aya akataurwa navaChristopher Mutsvangwa yekuti ivo ndivo vanoudza matare zvekuita. Saka izvozvi zvinosvibisa zvikuru mashandiro ematare.
Vanga vari mukuru weZim Rights vadzikama ibere vari parunare muHarare nestudio 7. Zvichakadaro mutongi wedare repamusoro vapisirai kuenda nhasi vapa mutongo wekuti vaMike Chimombe vasamanikidze waWhitney Chivayo kupa uchapupu panyaya yavari kupomerwa yekuba mari yembudzi kubva muhomwe yemutungamiri wenyika yekubatsira varombo. VaChimombe vari kupomerwa mhosva iyi pamwe chete navaMoses Mpofu. Vaviri ava vanonzi vakaba mari inosvika mamiriyoni manomwe kana kuti US$7 million. Nhengo yeZANUPF uye vaimbowe seneta webato rinopikisa reMDC amai Lilian Timvos vanonzi vashaya. Bepanhau reHerald rinoti amai Timvos avo vakambowe seneta wezvishavane vashayikira kuchipatara cheAvenues Clinic muHarare. Vangavava nemakore makumi mashanu nerimwe ekuberekwa. Munguva yavo vari kubato reMDC vakabata zvigaro zvepamusoro zvakasiyana-siyana kusanganisira chemutevedzeri wemubati wehomwe icho vakazosiya munguva yavasiya bato iri vachienda kuZANUPF muna 2021. nyanzu munyaya dzezvehutano dziri kukurudzira madzimai kuti vanyorese pamuviri pavo pachine nguva zvinowedzera kuti vasununguke vana vakagwinya. Izvi zvinonzi zvinobatsirawo kuti vana vasatapurire zvirwere. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vati kukurumidza kunyoresa kunogona kudzivirira zvinhu zvakaita serufu.
Zvakakosha kuti vaende kunonyoresa kukliniki iri pedyo navo kana kuhospitari iri pedyo navo. Zvakanyanya kukosha mazuva ano nokuti tine interventions akawanda atogona kuita okudzivirira kuti vana vasafire mudumbu, vana vasazozvarwe vakaremara, vana vasazvarwe vane zvirwere. Zvatinoita kana mauya kuzonyoresa, tinocheka ropa, tocheka une HIV here, une syphilis here. Zvirwere izvo zvogona kubatirira kumwana achiri mudumbu, zvigomuremadza kana kumuuraya. Kana tangoona kuti une HIV, tobva tatotanga kurapa, tatodzivirira mwana achazvarwe ane HIV. Kana taona kuti une syphilis, totorapa. Syphilis inoremadza vana, inorwarisa vana zvakare kana vasinge vaberekwa.
Tabvunza Dr. Madzorera kuti nhumbu inofanirwa kunyoreswa yava nemwedzi mingani.
Ungoziva kuti wabata nhumbu chinonyoresa, nokuti the earlier we do it the better. Tikatanga kurapa mwana achangofomewa zviri nani pano kuzorapa mwana akuma 36 weeks atobatirira chirwere kudhara. So pane zvakawanda zvatotarisa munhu paanonyoresa, tichitarisa kuti ropa rake rakakwana here. Kana asina kukwana, tototanga kumupa mapirizi okuwedzera ropa nekutarisa zvimwe zvirwere zvakasiyana siyana, mavhairas mamwe akangowanda wanda anoafekta vana mudumbu. Tichitarisawo kuti mudzimai acho akamira sei, anogona kubara here mwana. Tototanga kupana mazano okuti iwewe wakanyanya kupfupika uye masuwo ako aya anenge madiki, ndofunga tichapedzisira taita operation nezvimwe zvakadero. Tichipana mazano nguva ichiripo, vanhu vachigadzirira ndangariro dzavo.
Dr. Chinamora Mutefe, chiremba wezvibereko, vatiwo madzimai anofanirwa kutanga aona nyanzvi kana vofunga zvekuda kuita pamuviri.
Nhumbu haibhukwi wane pamuviri vasikana. Nhumbu inobhukwa usati wane pamuviri uchiplana pregnancy. Because pane zvakawanda, pane zvirwere zvatinokwanisa kupreventa kuna mama nekuona kuti zvirwere izvi zvisazobatire mwana. Uyezve pane kuti tinoda kuti tione kuti mai vacho vari pautano here hwekuti vanokwanisa kubatira pamuviri vakakondinya nepregnancy zviri sefi. Saka nhumbu ngaibhukwe usati wane pamuviri.
Mumwe chiremba Dr. Crispin Ngwenya vepachipatara chemaisi kume maternity 24 hours muguta reGweru vati kunyoresa pamuviri kunopa madzimai mukana wokuongororwa nguva nenguva pavanenge vakasvitakura.
Chiro chatinokurudzira ndechekuti munhu abhukise nhumbu yake, dzese nhumbu zvadzo zvinoda kuti dzibhukiswe. Kana dzabhukiswa, kwakuchiita yatinoti antenatal care, kana kuramba vachiongororwa. Chinoita vachinoita mavhizits avo kuya kwatinonzi vari kuenda kuskero dzenhumba. Ndichi do zvinhu zvatichitarisa kuona kuti nhumba yakagara zvakanaka here, mwana ari raiti here, zvese zviri kufamba zvakanaka. Saka tinokurudzira kuti indai munobhukisa kumaclinic.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezveutano Dr. Douglas Mombeshora kuti tinzwe divi ravo, asi gwaro rakabudiswa nesangano rinoona nezvevana reUnited Nations Children Fund kana kuti UNICEF muna chikunguru wa2023 rinoti muZimbabwe madzimai aive nepamuviri angangosvika zviuru makumi mashanu nezvitatu mugore ra2021 vakabatsirwa mukudzivirira kutapurira utachiona hweHIV kuvana, inonzi pachirungu vertical transmission of HIV. Sangano rePlan International rinoti pasi rose vanasikana vari pakati pemakore 10 ne 10 vanofa vachisununguka, zvinopa kuti vakawanda vakurudzire kunyoreswa kwepamuviri kudzivirira kurasikirwa kweupenyu. Ndakamirira Studio 7, ndini Rutendo Mawere.
Kamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica. Nhasi America iri kucherechedza zororo revakarwa hondo kana kuti Veterans Day. Zuva iri rinocherechedzwa gore roga roga musi wa11 mbudzi. Iri zuva rinopindirana nemamwe mazororo anocherechedzwa kune dzimwe nyika akaita sere Armistice Day uye reRemembrance Day kucherechedza kupera kwehondo yenyika dzepasi rino yekutanga kana kuti World War 1. Mukuziya nezvenyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paDeVry University muzvinafundo yeLoyalty Masocha.
Zuva reVeterans Day kana kuti ramagamba muAmerica 11 November izuva rakakosha chaizvo rokucherechedza masacrifices akaitwa navamasoja naari kuitwa nazvino namasoja, zvekare rakakoshera pakuti ndiro zuva rakasainirana kupedza hondo yokutanga yepasi rose inonzi World War I.
Zvinoitwa muzuva iri ndezvipi mukuru icherechedza?
Vakaseva muhondo nevachiri kuseva muhondo dzakasiyana siyana muchiuto vanenge vachitarisira kunge vachitendwa. Ndio saka muchiona maAmerica ruzhinji rwacho rwusiri rwokuti musi wa 11 November aiwa, asi pese pazhinji pacho panoonekwa munhu unenge akapfeka uniform yemauto maAmerica vanenge vachitendwa kuti thank you for your service, tinokutendai nezvemunee makaita. Saka iri zuva iri tinoona kuti vamabhizimisi vakawanda, angava marestorendi vanenge vachivapa chikafu mahara, angava masupermarkets vanenge vachivapa madiscount kuvadzasira zvinhu zvavanenge vachitenga senzira yokuvatenda kuti rusununguko norunyararo nekodzero dzavanhu dzatiinadzo muno maAmerica adzaedero dzavapo. Dai kwanga kuri kuti panga pasina mauto anochengetedza zvese izvozvo.
Vachiri kukurawo vechidiki vangadzidzawo zvipi munorondo yezuva ranhasi?
Kune avo vangava vana, tinoona kuti vamauto vanodaidzwa kuzvikoro kunotaura navana pamaredhiyo chaipo, ingava mota kana mudzimba munenge muchidaidzwa vamauto vamwe vachitaura kukosha kwazvo kokuva muchiuto, vachitaura zvekare kuti chiuto chakakosherei pamwe chete nezvavakaita kuti vanhu vahwisise kukosha kwamauto vachazvi vanokuremekedza, pamwe chete nokukurudziravo vamwe kuti vange vachijoina chiuto.
Avanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muzvinafundo yeLoyalty Masocha, vachitaura naIvan Zininga weStudio 7 vari kwakare kuOhio.
Studio 7 apo urise ana kama chimwe mana mudarisa mukomana sitoshikarei muZimbabwe uye tichienda kotsvaka mafazi kuhaya kuenda kotambira kunze kwenyika kutambira kune mamwe madraund, asi mari iri imomo ichipuwa vanhu vichitambudzika ndiyo kuti tinoita sei kuwanda kwayo, asi tisina kana ground kana hwani rakanaka zvose. Then ndokutaura ngezvemozambique. Mozambique iri kugona inodadisa, dai aramba ichiita zvairi kuita izvozvo maite mavhote mamwe matsva zvingabatsira Mozambique kuti isaite sango. Tikatarira kwedu kusaidi kumavhote kunana Mozambique kana Zambia kwedu kundana Chipingo, sango rega rega nokuda kwehondo dzinonga dzichiitika nevatongi vanoudzvinyiri. Saka vakaita zvido zvavo, zvinhu zvinofamba zvakanaka nemukoma Chibambanga paRasenberg. Tatenda
makadiko paStudio 7 ndiri gokwe regokwe. Ndinobhiliva kuti the best hypocrite in a democratic setup is the one who wins election. Anogona kunyanya kunyepera vanhu musarudzo dziya dziya dzekuti vanhu vanenge vakasungunuka kutaura zvavanoda, iyeye ndiye anohwina. Asi izvi kana kuti zvive wrong kana kuti ndiprove kuva wrong, toda kuona kuti vaTrump zvavapinda vachaita here zvavakataura, zvinosanganisira kuti toda kumisa hondo pakati paZelensky naPutin, kumisa zvehondo dzekuIsrael kuGaza State. Vakadaro zvandataura izvi dzinenge dziri nhema.
Uye makati paStudio 7 vatiri veStudio 7, chikumbiro ndechekuti munangarwa ngaasatonge zvesizvo kune nyaya yekuMozambique. Ngaite zvido zvevanhu vekuMozambique. Ndo chikumbiro changu chandinacho, kwete kutonga neudzvanyiriri. Maitiro anotiita kuti bata senhapwa. Please ndapota, ngatonge mune zvakanaka, mune zvinodikwa nevanhu veMozambique, nekuti vastrike havachadi aripo. Ndatarimira pano patembisa.
PaStudio 7 maswera sei. Chingoti tine hurombo neavo vakaputsirwa dzimba kuBelvedere.
Tinotenda vateereri, musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8 PM apo tiri kutarisa nyaya yekushanduka kwemamiriro ekunze. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyamina nditungamiri Nkomo.